chiriku Zambia kwa taka uya ne sangano redure Zimbabwe Election Support Network kuti dzidzo zvikuru kubva kuvavakidzani vedu Zambia kuti vari kuzvifambisawo sei panhau yekuita maelections kana kuti sarudzo munguva ino yeCovid. Saka takava nezvatakadzidzawo, zvimwe zvakanaka, zvimwe zvatakaona kuti isu tinenge tichiri nani.
Mungapa muenzaniso?
So muenzaniso pane zvakanaka, takadzidza kuti Electoral Commission of Zambia chikaita gwaro ravanoti ivo standard operating procedures against COVID ravakashandisa. Vakasangana nemamwe ministries, Ministry of Health yanga iripo. Saka gwaro iroro raishandiswa patingatiwa raka mainstream muma electoral processes ese. Saka raibatsira kunokugaida ma stakeholders nema political parties zvikuru kuti vanga ite sei ma campaign avo kana voter education vasinga spread kana kuti kuwedzera utachiona we COVID kuvanhu. So menza ni suvai kurudzira ma political parties, neve ma organization anita zve voter education, even ivo we commission vakashandisa yatinotipa chirungu social media zvikuru kushambadza zvavaida kushambadza ku ma citizens e Zambia. Izvi zvatakaona kunge zvanga zvakanaka. Vakarambidza zvakare kuungana kwevanhu marallies vanga vakarambidza.
Saka vanhu vaiita sei chaizvo kuti vatsvage rutsigiro kana kudzidzisa vane zvesarudzo?
Vaibvumira kuti vanoita voter education nevanoita macampaign vanogonavo kuenda door to door vachitaurira vanhu nezvesarudzo kana nezvemacampaign avo, ende vachikurudzirwa zvakare kuti vaende kuita door to door yavo vakapfeka mamask. Vachisvika pamusha pemunhu kana pamba pemunhu vanofanira kusanitaiza nekusiya yatinotiyo social distancing iya. Takadzidzawo zvakare kuti Zambia vakaita voters roll idzva gore rakapera, iro rakakwanisa kuregista vanhu vanosvika ivo around 7 million.
Raitambirwa sei gwaro iri?
Pakange paine kunyunyuta kubva kune mama stakeholders zvikuru opposition political parties nema civic society organizations vaiti ivo vanhu vazhinji vanogona kunge vasina kuregistwa vakasiyiwa nenhau yekuti hapana kushambadzwa zvakakwana. Saka vakazenge vakumbira kuti voters roll iroro rioditwe, izvo zvinova zvakarambwa necommission. Asi muongororo yedu seveZimbabwe Election Support Network tinoti zvinhu zvinenge zvakanaka kuti vabvumidze maopposition kana mastakeholders kuti vaite maaudit akadaro. Zvinobuilda confidence netrust yemastakeholders mumaelectoral processes.
Ko pazuva rekuvhota zvii zvavakaita kuona kuti chirwere hachipararira?
Takaona kuti vanga vakaisa masanitizer, vanga vakaisa mubragiza maoko pamapolling stations. Asi takaona nekugununʼuna nekutsutsumwa panhau yesocial distancing. Ndinovimba kuti makaona macues anga aripo musi wekuvhota pakanga pasina social distancing, uye kugeza maoko kana kusanitizwa pakanga kusiri patinoti pachirungu compulsory. Vanga vasingamanikidzi, but zvanga zviripo zvese izvozvo kuti waigonako kugeza maoko, but havana kuzviita mandatory. Asi kupfeka mamask kwanga kwakaitwa compulsory, munhu wese aifanira kunge akapfeka mamask. Takadzidza zvakare kuti pamacampaigns avakaita takaona kugunun'una kwakawanda kwaiitwa nemaopposition political parties.
Vanopikisa vaiti kudii?
Vaicomplaina zvikuru vachiti ivo party iri kutonga yePF vaiwana kucampaigna kwanga kwakati wandei kupfuura veopposition. So muenzaniso paTV, public broadcasting, paradio vaiwana mukana yekushambadza manifesto avo kupfuura veopposition. Saka paive paine kutsutsumwa.